mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 12 kurume April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Wandu hwevana vechikoro nevadzidzisi vabatwa nechirwere checoronavirus pazvikoro zveRoman Catholic kumatebeleland south wasvika pamazana maviri nemakumi maviri nemumwe kana kuti 221. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoda kuti vana vezvikoro nevarayiridzi vose vaongororwe kuti vasaparadzira chirwere ichi kuvamwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana akafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi muZimbabwe vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi matatu nevasere 1538, asi vanhu gumi nevashanu 15 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kubva zvatangidza chirwere ichi, vanhu vanoita zana rine makumi mapfumbamwe nezvina ezviuru zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 194,594 vakabayiwa nhomba yecovid-19. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu 600. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nevanomwe 217 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevasere 138 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi masere nevasere 37,288. Vapora munyika vachiita zviuru zvitatu nezvina zvine mazana masere ane makumi manomwe nezvitatu 34,873. Zvichakadaro, wandu hwevana vechikoro nevadzidzisi vabatwa nechirwere checoronavirus pazvikoro zveRoman Catholic kumatebeleland south zvinoti Sacred Heart Primary School neSecondary School hwasvika pamazana maviri nemakumi maviri nemumwe kana kuti 221. Kunyange hazvo, huwandu hwevana vari kubatwa nechirwere ichi pazvikoro izvi huri kuramba huchikura. Gurukota rezvedzidzo vaKane Matema vaudza bepanhau reChronicle kuti vari kufara nezviri kuitwa nehurumende pazvikoro izvi kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi kana changotanga kupararira. VaMatema vanoti kubva zvatanga chirwere ichi kupararira munyika, hakuna kana mwana wechikoro ati afa nechirwere ichi, uye vanoti kana chatanga vari kukurumidza kuchibata. Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapurirana kumatebeleland south Dr. Andrew Muza vanoti paSacred Heart Primary vabatwa nechirwere ichi izana negumi nevanomwe kana kuti 117. Vana vechikoro makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 99, vadzidzisi gumi nevasere kana kuti 18 paSacred Heart Secondary School vabatwa nechirwere ichi izana negumi nevanomwe kana kuti 114 vana vabatwa nacho varizana nevanomwe kuchiti vadzidzisi vanomwe. Hapana vanhu vari kubvumidzwa kupinda kana kubuda pachikoro ichi apo pave nevakawanda kubva kubazi rezveutano. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano guru revarairidzi reZimta vaRichard Gundani.
Semusangano weZimbabwe Teachers Association, tiri kupanguva yekukurudzira zvikuru kuti hurumende irambe ichiita zvese zvainogona kuitira kuti denda reCOVID-19 risatekeshera muzvikoro.
Sangano renyu reZimta ndiro rinomirira varairidzi vakawanda zvikuru munyika. Vari kukudzai kuti kudii nemamiriro akaita zvi. Takatarisa iyo nyaya yeCOVID.
Pane humbo hwekuti zvikoro zvakati kuti zviri muno munyika mazuva apfuura yaya kwawanikwa kune zvirwere zveCOVID-19 pakati pevana vechikoro uye pakati pevarairidzi nevamwe vanoshanda pazvikoro. Saka naizvozvo zvinenge zvakati koshera kuti sezvo taingokurudzira zvikoro zvisati zvavhurwa kuti dai tasvika pakuti gadziriro yese inoda kuitwa inge yaitwa muzvikoro, iko zvino hongu zvikoro zvakavhurwa. Saka naizvozvo ngazvioneke kuti pachikoro pega pega panoshanda vairairidzi inge ine nzvimbo yakagadzirirwa zvokuti varairidzi vasabatwe nedenda reCOVID-19.
Gore rino zvikoro zvavhurwa kwaane nhomba dzeCOVID-19 dzakasiyana-siyana kubva kuChina uyewo kubva kuIndia. Zvii zvamuri kukurudzirawo nhengo dzenyu kuti dziite?
Tinokurudzira varairidzi nouwandu hwavo kuitira kuti vapinde muchirongwa ichochi. Vanenge vane sarudzo dzimwe dzavanenge vainadzo vadzisvitse kuti dzinge dzisizikamwa nehurumende kuti sarudzo idzi dzakamira zvakaita sei maringe nemhando dzevhaksini dzavanenge vachitaura. Nemhaka yokuti varairidzi vamwe vanotiudza kuti tivamirire tichitaura isusu, kuti varipo vamwe vashomi vanenge vane shuviro yokuti vange vachizobayiwa mavhaksini avanenge vakasarudza ivo. Naizvozvo tinoramba tichikurudzira hurumende kuti chirongwa ichochi chienderere mberi chichisvika kumunhu wega wega, zvisinei kuti munhu ari kure zvakaita sei, kumaruwa kwakaita sei, munhu nemunhu ange achiwanikwa achiwana vhaksini iyoyo.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba iyi vaGundani?
Mberi kwatinoenda uku tinoona kuti ndiyo nzira ingaita kuti varairidzi isu varairidzi tidzivirireke zvakakwana.
Asi ukapane rimwe dambudziko rakakura kumaruzevha uko, nhomba iyi inogona kunonoka kusvika sezvo tichizivawo kuti imwe nhomba ichiri kutengwa nehurumende. Muri kukurudzira kuti hurumende iite sei nechimbi chimbi kuti chirwere ichi chisabva chanyanya kupararira?
Nzvimbo dzisina mvura, nzvimbo dzimwe dzisina utano hwakanyatsokwana dzinge dzichibatsirwawo nemari inokwana kuitira kuti zvokushandisa izvozvi zvinge zviripo tigoita kuti panoshanda varairidzi murairidzi pega pega inge iri nzvimbo inoendeka.
Mutungamiri wesangano guru revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti hurumende inofanira kuona kuti vana vechikoro vose pamwe chete nevarairidzi vavhenekwa chirwere ichi, sezvo huwandu hwevana vechikoro nevarairidzi vari kubatwa neCOVID-19 hwave kuwanda. Izvi zvinotevera mashoko ekuti zvikoro zviri kuti vana vechikoro nevarairidzi vabatwa neCOVID-19 vave kuwanda. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Studio 7 kuti zvose izvi zviri kukonzerwa nekuramba kwehurumende kuteerera zvainobudzwa nevarairidzi. Vati varairidzi vakaudza hurumende kazhinji kazhinji kuti zvikoro zvimbomira kuvhurwa, asi hurumende ichinyepa kuti zvinhu zvose zvakange zvarongwa zvakanaka. Vajou vati varairidzi vanoda kuti vana vechikoro vose nevarairidzi vachivhenekwa chirwere ichi kuti vasatapurira vamwe muzvikoro mavari. Tatadza kubata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Chikurukuru chatinoda kuti taure ndechekuti hurumende inonetsa nokuisa zvitanda munzeve. Taifanira kunge takatesta varayiridzi nevana vechikoro vasati vadzokera kuzvikoro. Zvatakangotaura zviya kuti vanhu vakabva kwakasiyana siyana vasitesti vachienda muzvikoro vanopomerana, ndo zvinoratidza kuti ndo zvakaitika. Kwete zvanataungana ndoro zvokufunga kuti vana kuda vakaenda kuEaster, vana vakabatwa necovid even Easter isati yasvika. Kuna naDove Secondary School uko kuna naMberengwa more than 40 vana vakabatwa before Easter yasvika. Kuna naPrince Edward vana vakabatwa iko zvino covid yakushura mare kumaTebelen South kuEsgodini. Saka chiripo ndechekuti tinofanira kuti taure chokwadi kuti takatadza patakati zvikoro zvivhurwe vanhu vanobva kwakasiyana siyana vachinoungana pachikoro pasina atesta.
Saka makatarisa mamiriro aita zvinhu munoti kuhurumende zvoitwa sei
kuti tiende mberi kana tichida kuti zvinhu zvinake muzvikoro? Nezvekuti zvaitoda kuti titeste varayiridzi nevana vechikoro muzvikoro imomo toona kuti vakabatwa nevasina ndevapi, ndokuti kuda tingatapudza kutapurirana kuri kuita muzvikoro. Kana tisina izvozvo tinourombo kuti ticharamba tichiona zvakadai zvichingoitika. Vanataungana ndoro ndofunga kuti dai vaizivawo miromo yavo yakangomarwa nenhunzi zvaiva nani. Ndo vananya kunyepa vachitaura kuti vakagadzira muzvikoro umu zvese zvikwanisiro zvecovid abatement zviriko kuzvikoro, asi chatoda kuti taure chaizvo chaizvo ndokuti hakuna chiriko. Maclasses akawandisa vana yatinoti mablotted classes kumahostel vari kugara sembudzi vakawandisa. Saka kana izvozvo tizvigadzirisi kuti maclassroom akawandisa, kumahostel vanorava vakawandisa, asi chikurukuru ndochokuona kuti tatesta uye zvitatichitopa kuti tione kuti kana pane vakabatwa nayo covid havarambi vachitapurirana vamwe. Tisidaro chete covid icharamba ichispreada ende tichasvika panguva yokuti takuchishaya zvokuita muzvikoro. Kudhara kanidei takangogara tatesta vanawo taiona kuti tinotresa kuti infection iri kubva kupi tikaikondrola. Iko zvino takuchinetseka nokuti ungati yakabva kupi. Ndosaka takungoona kuti ministry yakushaya zvokuita yangotumira kuti vana vongoita quarantine, asi izvi hapana kwatinosvika tisimhanyi kuona kuti tatesta tikaseparata avo vanode vakabva kumaholiday tisati tavhura vakabatwa necovid. Ndozvatinofunga chete kuti tingaita kuti tidzivirire kana kutapudza chirwere ichi chaakuramba chaakungoita mutema rege wembada muzvikoro.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kanzuru yeguta reBulawayo yabvuma kuti kutadza kuita basa zvakanaka kwairi kuita ndiko kuri kukonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka. Tichiti kutadza kwekanzuru kutevedzera mitemo yeguta ndezvimwe zviri kukonzera kuti vagari vasafara nekanzuru. Ichitizve kanzuru haisi kutora mari dzemitero kubva kuvanhu. NewZimbabwe.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanorumbidza chirongwa chekubaya vanhu nhomba muZimbabwe, vachiti chiri kubudirira zvekuti vari kukumbirwa nevatungamiri vedzimwe nyika pamwe chete nevakuru vakuru vemasangano akasiyana siyana kana vangauya kuZimbabwe kuzobayiwavo nhomba yeCovid-19. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pastudio 7, vana mukoma Tanonoka namukoma Jonga, Noti makadini makadini mose ipapo. Inimu noti panyozi zichukadi. Rambaya mchiti panyozi zichukadi. Tifara kufu. Shida kutawara kunevo sewa nusaputa. Mkuma nero. Chamisa. Diti chamisa chete chete. Pambira abo 2023. Tino pinda chete. Tisane cha. Chudawa na daga utisawa neta nizane ya wezo haa ntisi kunyipa yeso kiro chamisa kafuma chindi ya waita pati na asi wachiki asita na asi unenga chungo wachamisa chete chete hazi chinji wani wano damu kumachamisa
makajini mkuma jonga na mkuma blessing zulu ini njinetwa isao ripano zangu pa geto mbenja zandiri kutakuta orandu kutakuta lapanya MTC Alliance ya bacha misa munu waka atinza sukuru kwa munu ono shila ngawa gadroma so javo ni mapurisa avu anumiririra sido sewa na Zimbabwe kakawa ni mapurisa MTC Alliance anumiririra sido sewa na Zimbabwe kwetu wa masoja anumiririra sido sewa na Zimbabwe kwetu sidoza munu kana sidoza wachikuenga kana sidoza wa muna ngarwa hizo sine vanu waka wanda warikuchambu chikamunomu South Africa chikamunomu warikuchiza nika ya Zimbabwe wachichambura wachipambane sana zume zulipa mawako zume zakabere kwa wachichiza nika ya Zimbabwe nika ya Zimbabwe hili kusodesa wangu wariku urawa kumlo kujone kubaja kubaku tivari ya wachibucha saka hii maridwa ikori nika
Inuwa zangu ndinoda ngu taura wawundi chitigira umu mtauri mtereri wa Studio 7 na taura nezwe kuti mazangienza wanazi wano basira pa wanawe Zimbabwe nekuti vanhu wakateme kwa mazangienza I remember last year ndichinaso wanzi mnangahwa ndia kasainira mari president wedu mnangahwa yoo yekuti yanga donetwa kune vanhu vanga paradzigwa uko nemvura cyclone idai ndiye vanoisainira ichipindi asi tasai pakusainwa kwacho pane chichakaitika vanhu zvino vachiri mumatende saka mazangienza vari kutongouraya vana vezimbabwe vaya vanhu vakatongozvipfumira vana kana basa nazvo vaya tikatofera tii tongoti hedu kuna mazangienza hakuna kana icho chinonzi sanchio havatombozivi kana icho chinonzi nhamo isi tinotofa tichitambura nevanhu vaya ndatenda hangu shamarira iye aona maonero andakaita ende ndaitombozitaurawo neumwe wangu ndaitomuudza nyaya iyoyo kuti hai hapana chinonzi sanchini apa tisi tirongokusafira vamwe vana
Makadipa Studio 7 apo mazuva aperawo munyika medu muZimbabwe nenyaya dzemari matrade union aita kuti vanhu ngapava neingriment government yakati kwai makambani kambani imwe neimwe inofanira kutaura kutaura nevashandi vayo asi ndashamisika ndichiona minister zvichinzi ndiminista vetransport vakuti kwai mareckless driver anofanira kupanishwa otorerwa malicense asi pamari apo havana kumbotimirira ndasingazivi kuti vanotozviziva kuti ndiminista wekutransport so kana vari minista wekutransport ngavatange vambotaura kanenge basic yekumadrive ko ivo mareckless maministers vanenge vachikanganisa upfumi hwenyika ngakutanga kwagazeta wakawanengirikiri mutemo wozouyawo kwatiri suve pasi
makati iko ikoko koko kustudio 7 dini mbuya mberi haanda mberi ndakanyarara zvangu ndiri pano asi ndoda kupindura uyo murume uyo wakati kwai tiri kutambura nokuda kwachamisa tiri kunetseka nokuda kwachamisa masankisheni ari kuisiwa nachamisa isu tinomira nachamisa kusvika nemvura nemvura napapi tinenge tiinaye chamisa iwe mira nezano yako iyoyo otherwise gore rinouya mamwe masankisheni kuna vamwe ingurudhi newe chamisa akati isirwai masankisheni kana kutadza kubata vanhu
makadiko vashamarari vestudio 7 nese zvenyu muri ikoko ini ndine nyaya yandinoda kutaura nyaya idikidiki nyaya yangu ndeyekuti ndiuda kubvunzawo mavatongi vematare vezimbabwe kuti vana chimbiri namana mamombe nana sisiriya vavo ndiuda kubvunza kuti mosha yavo yakanyanya kukura seiko yavari kurambirwa dairi yavari kuramba chingoshungurudzwa vana ko anawo badaya moyo vari kunze sei kwava vana ava ndikuvashungurudzirei vari kushungurudzirweiko nematare dzimhosva vakanyanya parei vakauraya aniko vari kunyanya kushungurudzwa vanhu vezimbabwe matare edzimbabwe zvakutooneka kana bofu rakutooneka kuti izvi zvazvisisiri zvenyaya dzekuti vafamba korona pakoti zvazvepolitics senei nevana mashungurudza vana kwenguva yakareba ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kutongwa kwemupurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwaGeorge Floyd gore rapera, Derek Chauvin, kunopinda musvondo rechitatu nhasi. Derek Chauvin wechichena anonzi akauraya George Floyd munhu mutema nekumudzvanyiridzira pamutipa wake kusvika afa. Mukuru werimwe remasangano ari kubatsira hurumende pamazuva ekutongwa kwemhosva iyi rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vanoti vanhu vazhinji vari kuremerwa nepfungwa uye kubva zvatanga kutongwa nyaya iyi hurumende iri kukurudzira vanhu kutsvaka rubatsiro kuti pfungwa dzavo dzisanyanya kuremerwa nezviri kubuda munyaya iyi.
Ndakamirira chirongwa chinonzi Pumulani Minnesota African Women Against Violence. Takabva muvhiki rapfuura mutrial yatekeshera nyika yose yekutongwa kwaDavid Chauvin, mupurisa wechichena uyo akauraya George Floyd. Tiri kutera nyaya iyi nekuti tiri kushanda pamwe chete neguta reMinneapolis, City of Minneapolis City Council, uyezve neState inonzi Minnesota inova iyo governor weMinnesota ari kukurudzira maorganizations anenge organization iri kuti varambe vari kukurudzira runyararo panguva ino. Masvondo maviri apfuura tanga tiri kunyanya kuzeza kuti zvakaitika pakaurayiwa George Floyd inova yanga iri mvonga-mvonga neukasha wanga wakazara muvanhu vechitema vemuno, kunyanya even vanhu vechichena vamwe vakataridzira vakapisa mabuildings. Tanga tiri kutya kuti zvinhu zvichaitika, asi mavhiki maviri apfuura taona isusu kuti nyaya yaGeorge Floyd yekurayiwa kwake nematongerwo ayo panga paine kunyarara kwangu kuripo. Vanhu vari kutaridzira murunyararo. Zvinhu zviri kutifadza. Tinofunga kuti hurumende yemuno muMinnesota muMinneapolis vakakurudzira maorganizations anenge edu anoshanda nevanhu mumacommunities kuti tinge tiri kukurudzira vechidiki vedu, tiri kupa maflyers, tiri kuvakurudzira kuti vange vari kutaridzira murunyararo. Yeah, tinoti mapeaceful protest. Kuti George Floyd anga ari munhu werunyararo kuti vanhu varambe vari kuremekedza izvozvo. Tiri kuona kuti kesi yaGeorge Floyd iri kuendeka murunyararo pari zvino. Asi nekuda kwokuti vanhu vari kutya zvakamboitika pakaurayiwa George Floyd, kuramba tiri kuona Air Force iripo, mapurisa ariko kudowntown Minneapolis. Vhiki rapfuura takaona isusu Chief of Police Chief Oridando vari kupa testimony yavo iyo inova yakava testimony iri kunzi testimony of the year, nekuti hapana pasi rose pakambooneka mapurisa ari kutaura against mapolicies department ravo. Kazhinji mapurisa atauri nemhando iyoyo mataurira vakaita vakataura ivo mumazwi avo. Chiferidando vakati David Chauvin maitiro akaita basa rake hazvisi mubundiro remutemo wematrainirwo akaitwa semupurisa. Saka chinhu chakava chakapawo vanhu vazhinji vari kutedzera kesi iyoyi vari kuda kuona matongerwo enyaya kuti inge iri nyaya inotongwa mune zvakanaka. Vanhu vanga vari kutaridzira murunyararo musi weFriday manheru. Taona isusu kuti pane anonzi majurors anava mawitness anochirwa nestate 14. Vaviri vavo vachena, vamwe vese Asian, vamwe vachitema, vamwe vechilatina. Saka nyaya yekuramba ichienda this week tichiramba tichiona umboo huri kupiwa ndozvatiri kutarisira. Saka tichiramba ndichikupai updates ekesi iyoyi kuti iri kuenda sei. Pari zvino hatina hedu mhirizhonga iri kuitika nekuti mapurisa neair force vari kurindira kuona kuti hapana mvonga mvonga dzingaitike panguva ino.
Avo vange vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence Muzare Comfort Dondo vari parunare kuMinnesota neStudio 7. Nekambo kake zvaitika sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevana vechikoro nevadzidzisi vabatwa nechirwere checoronavirus pazvikoro zveRoman Catholic kuMatebeleland South hwasvika pamazana maviri nemakumi maviri nemumwe kana kuti 221. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoda kuti hurumende ione kuti vana vechikoro nevarayiridzi vose vaongororwe kuti vasaparadzira chirwere ichi kuvamwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.